manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 10/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatarisira kuti mutungamiri vaKenyatta vanenge vari pano muBulawayo kuzoita official opening musi waFriday 29 April 2022. Chino chiombe zvikurusa.
Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuru yavo rekutengera chikakarara chemotokari munyori mukuru weguta iri asi ichikundikana kuwanisa vanhu mvura. Madzimai okurudzira kuwandudzwa kwemitemo kuti vakwanise kuwana mikana yakaenzana nevanhurume achiti muromo hauzarirwe nerwizi. Indiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe International Trade Fair yazivisa nhasi kuti mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta ndovachavhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana uri kwomwedzi unouya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano wechimakumi matanhatu nemaviri kana kuti 62nd edition weZITF uri kutanga musi wa26 wopera musi wa30 kubvumbi uchiitwa paspedingindira rakanangana nekuvandudza magadzirirwo nemakwenenzvererwo ezvinhu mukuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti reimagine reinvent value chains for economic development. Sachigaro weZITF vabusisa moyo vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti vaKenyatta vakatambira kukokwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Ichokwadi kuti mutungamiri weKenya President Uhuru Kenyatta vabvuma kuzoita official opening yeZITF 2022 gore rino. Takatarisira kuti mutungamiri vaKenyatta vanenge vari pano muBulawayo kuzoita official opening musi waFriday 29 April 2022. Chino chiombe zvikurusa nekuti Zimbabwe neKenya vagara vachishanda pamwe chete panyaya dzemabusiness nemaexports. Saka takatarisa kuti basa iroro richaendera mberi uyezve makambani emuZimbabwe nemakambani emuKenya achashanda pamwe chete kuti ahunze kubudirira kweZimbabwe pamwe chete neKenya.
Izvi zvinoteverawo musangano wekudyidzana wakaitwa pakati pavaMnangagwa navaKenyatta kuKenya. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vatendawo kuti kushanya kwavaKenyatta kwakakosha kusimudzira nyaya dzezvekudyidzana kwenyika mbiri idzi asi vakati hazvifaniri kungova zvematongerwo enyika.
Nyaya dzatinganyanya kuda ndechekuti kujidzana kuri pakati kweZimbabwe neKenya kunyanye kusimbaradza nyaya dzine chekuita nezveupfumi. Dambudziko riripo nderekuti mukatarira muchaona kuti kuvhurwa kweInternational Trade Fair kwanga kuri kwekunyanya kurerekera kunyaya dzezvematongerwo enyika dzisina zveupfumi mukati. Asika tinoonavo kuti muno muAfrica tavane inonzi Continental Free Trade Area iri kuda kuti ivonekwe kuti yashanda. Ndo zvimwe zvingakoshesa kudyidzana kuri pakati peZimbabwe neKenya. Saka
vamudzengi vaenderawo mberi vachiti
mukatarira izvozvi muchaona kuti nyika dzemuAfrica hadzisi kunyanya kudyikidzana pane zveufumi. Nyika dzemuno muAfrica dziri kutochemera kuti dzidyikidzane nenyika dzekuEurope nenana America avo dzichida kusiya kudyikidzana nenyika dzimwe dzemuAfrica. Asi muchaona kuti kana kuri kuti pakaita kusimbaradzwa kwekudyikidzana pane zveufumi kwenyika dzemuAfrica, Africa inova continent yakasimba zvikuru kwazvo. Tinogona kuwana zvimwe zvetiri kutowana kunana Europe uko, zvetiri kuwana kunana China, tozviwana imo muno makare medu muAfrica. Ende zvinogona kutibetsera nokuti muAfrica dziri senyaya dzechikafu, tinotogona kuwana chikafu chiya chinonzi chiri organic, chikafu chisiri chemaGMO nezvimwe zvakadaro daro. Uyevo kana tikadyidzana pakati peAfrica, Africa ichava continent inovavo nesimba mumatare enyika dzose dzepasi rino.
Gore rapera musangano wezetITF wakavhurwa zviri pamutemo navamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defence Forces General Court Martial rakagara muBulawayo aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlfios Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye4 Infantry Brigade kumasvingo anoti Fortune Glove, Ratiel Manyanga naKainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa5 mwedzi uno mushure mekuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira naChikunguru gore rapera makare mumasvingo. Aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujeri mushure mekuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti, asi izvi zvinonzi nevamwe havisi kuratidza sezviri kushanda. Vaimbovemeja muchiuto vaJaus Mutsekwa, vanove mutevedzeri wasachigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora, vanoti kunyange hazvo mitongo yakadai ichifanira kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto, hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinoti isisu idanho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbiro remauto emuno muZimbabwe. Chinhu chiri kutitsamwisa, chiri kutisuwisa ndechekuti hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial, kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurubha vanhu. Chinhu chiri sirious musosaiti medu, saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitopeka sei, izvozvo zvinomiswa sei.
Saka zvii zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa?
Chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrenwa nedisipline aakutanga kureidha nekurobha vanhu, tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo. Asi izvozvo zvega hazvisirizvo pazvinofanira kuguma. Zvinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndechei, urombo hwaita sei kubva wasvika ipapo, hunogadziriswa sei. Chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero. Chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining neretraining, nekuti ndo panobva discipline. Chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita macitizens emunyika nerespect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudefendwa. Macitizens haikona kuataka macitizens.
Asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pane inonguva vamutsekwa?
Chinonesa ndechekuti muZimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa. Chekutanga kwajonga ndechekuti panofanira kugashirwa kuadmitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa neZimbabwe National Army achidzora hunhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzodzo? Nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedzako mauto nemapurisa.
Misikanzwa yese haiperi nekurohwa neshamba.
Vaimbove Meja Muchiuto vaJaus Mutsekwa, vanove mutevedzeri wasachigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare ramejistireti muBulawayo awana mumwe mushandi wesangano reZimbabwe Media Commission vaFarai Manika vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekubatsira vatori venhau veNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva kupinda munyika vasina mapepa akakwana. Vaviri ava vakabva vadzingwa muZimbabwe, asi vaMahika nemumwe mutori wenhau webepa iri Jeffrey Moyo vakabva vasungwa. Nyaya yavaMoyo iri kutongwa ega uye ichiri mumatare. Mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Evanice Munando, vakurudzira kuti bumbiro remitemo renyika rivandudzwe kuti zvive nyore kupa mikana yakafanira kumadzimai. Vatiwo muromo hauzarirwe nerwizi, nekudaro madzimai haachadavi mbiso chete kubva kune vezvematongerwo enyika, asi vanoda zvinobatika. Zimbabwe nemusi wechipiri yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Munando nezvenyaya iyi.
Isu semadzimai tiri kuona kuti remangwana harisati ratijekera. Ndonhunha dzatinongwana tichitaura. Nekuti ndinonasa kuti hurumende haisi kunyatso kuzvikoshesa kuti kubumbiro remutemo rinofanira kufambwa naro maringe takatarisa nekushungurudzwa kunoitwa madzimai. Nyaya dzainyanya kubuda maMavelas ndedzekuti madzimai ashungurudzwa, hapana chiri kuitwa kune vanenge vashungurudza vacho. Nyaya yecorruption inyaya yakataurwa kunzi madzimai chero vakaenda kumatare kwedzimhosva vanosvika vaita mhirizhonga vanongonobhadhira mari, hapana chinofamba, nyaya dzacho dzinongotsikwa tsikwa. Saka kusvika bumbiro remutemo redu ratwasuka rakunyatsa kutsanda maringe sezvarinofanira kunge richiita, madzimai akati kana izvo zvisina kuitika remangwana ramadzimai rinogara ringori pasi, nekuti hapana chiri kuitika chatiri kuona. Takambenge tichitaura nezvekutoda mutungidzedzeri wemutungamiriri wenyika ari munhukadzi ane makaona zvikanyararwa. Saka madzimai ane kunyunyuta nekuti havana pundutso yekuziva kuti ramangwana richazofamba sei, nenyaya yekuti pane zvatakasangana nazvo kana kuti zvatiri kusungirwa kuti tiite hapana chiri kufamba.
Pane zviri kuitwa nehurumende here kuti vagadzirise nhunha idzi dzamakawanikwa muchiziya nedzazvo musi wezuva remadzimai reInternational Women's Day?
Kunyange hazvo hurumende ine ichitaura mazuva ose kuti aiwa tichaona kuti izvi zvoitika. Ine chinondishamisa ndechekuti patinenge tichikurukura nyaya idzi tikavadaidza vanenge vachitobvumiranawo nesu, asi kana vachinge vazodzokera tinoramba tiri panzvimbo imwe chete. Saka kodzero dzemadzimai ndo dzatinoya kunyunyuta nadzo kuti mangwana haana kujeka, nekuti madzimai tapera muDzimba mune kushungurudzwa mazuva ose, uyezve mukana wokupinda pazvigaro zveutungamiriri tiri kumashure hapasati pane mukana wakati tsvikiti ingovhotera varume. Even zvakadaro tichitarisa even mabato enyika yariko ese ndeye vanhurume, ende mukana kuti vadzimai apinde ikoko zviri kutinetsei. But ndiri kuti ticharamba tichishingira tichishanda nawo mapato enyika wokuti ngave zvino madzimai kumberi, nekuti tasarira kumashure. Nyaya yekuvhoteswa tichivhotera varume kuti vapinde pachigaro iyo nyaya tiri kuiramba mugore rinene rinouya. Madzimai ongaapinde tichikufambira ane 50-50 kwese ngazvifambe.
Avanga vari mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Evanice Munando, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafane chirwere cheCOVID-19. Zvinonzi rufu rwevanhu ava rwakanonoka kuziviswa, uye vanonzi vakafa musi wa4, musi wa6 nemusi wa7 kukadzi. Izvi zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nevanomwe, kana kuti 5407. Vanhu mazana manomwe nevatanhatu, kana kuti 706, vakabatwa nechirwere ichi, kusanganisirawo vana vechikoro zana nemakumi mana nevatatu. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmitro Kuleba negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vasangana muTurkey nhasi kuti vaite nhaurirano dzerunyararo. Turkey yanga iri kuedza kuyananisa nyika mbiri idzi kwemavhiki maviri adarika. Asi vachitaura nevatori venhau mushure menhaurirano idzi, vaDmitro Kuleba vanoti nhaurirano dziri kubudisa pachena kuti Russia iri kuda kuenderera mberi nekurwisa Ukraine. Russia iri kushorwawo zvikuru nenyika dzakawanda mushure mekunge mauto ayo abhomba chipatara chemadzimai anenge akamirira kusununguka ikauraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mucheche. Russia iri kuramba kuti iri kuuraya vanhuwo zvavo muhondo iyi. Ukraine iri kuda kuti nyika dziri mugungano reNATO dzibatsire kuti ndege dzeRussia dzisabhururuke munyika iyi dzichibhomba vanhu. Asi America iri kuramba kuita izvi, ichiti NATO inogwanisa kupa rumwe rubatsiro rwezvombo kwete zviri kudiwa neUkraine. America yaendesawo zvombo zviviri zvinonzi Patriot Surface to Air Missile for Poland mukugadzirira kudzivirira nyika dziri muNATO dzikarwiswa neRussia. Nhengo dzedare reparamende muNigeria dzazotenda kuziya zvakare bhiri rakanangana nekuwanisa madzimai mukana wekuwana zvigaro makumi matatu nezvishanu kubva muzana mudare reparamende. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevamwe madzimai emunyika iyi kwevhiki rose. Mutauriri wedare repasi munyika iyi vaFemi Gabajimila vati bhiri iri nemamwe anosimudzira madzimai achatanga kuzeiwa zvakare zvakatambirwa nemufaro nevanga vachiratidzira ava. Ndege yainge yakatakura vaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump inonzi yakamanikidzwa kumhara zvechimbi-chimbi mudunhu reNew Orleans nemusi wemugovera mushure mekunge injini yayo yatadza kushanda zvakanaka. VaTrump nevanovachengetedza vainge vave kudzokera kumba kwavo kuFlorida mushure memusangano wavainge vaita muNew Orleans. Vamwe vanoongorora nyaya dzesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika vanoti havashamiswi nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika mugadziriro yesarudzo dzemabielection dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno, vachiti mhirizhonga inhaka yagara iri muvana vezimbabwe kubva munguva yehondo yerusununguko. Mapato ezvematongerwo enyika ari kupinda musarudzo dzemwedzi uno zvikuru matatu anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora ari kunongedzana achipumhana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vebato reCCC vanoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa nezanupf, izvo zvakazosvitsa pakutora upenyu hwava Mboneni Ncube pamhirizhonga yakaitika kuKwekwe. Imba yeimwe nhengo yebato iri inonzi yakapiswa kubhindura mukupera kwesvondo nevanofungidzirwawo kuti vatsigiri vezanupf. Mapurisa ari kupomerwawo mhosva yekutarisa rutivi uye kutarisa kuti munhu abuda mumba mani mukuita basa ravo panyaya dzine chekuita nemhirizhonga. Ukuwo ZANU-PF neMDCT yava Monzora vari kunakurirawo mhosva iyi kubato reCCC. Nezuro mutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira ava vari kukwikwidzawo musarudzo dzemwedzi uno vakazivisa kuti vakanga vanyorera tsamba kuvatungamiri vemamwe mapato 15 ane nhengo dzichakwikwidza mwedzi uno vachivakurudzira kuti vazvipire kupedza mhirizhonga uye kuchengetedza chizvarwa cheZimbabwe chose zvisinei nekuti chinotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika. Dambudziko iri ringagadziriswa sei? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yeboka revechidiki muZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vamaguru kuti vanoti kudii nemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika iyi.
Mumbo wemhirizhonga uri kujonga. Kana tichiona vanhu vakakuvara, vakatemwa misoro, vakatemwa makumbo, vane mabhandeji, tozonzwa kuti vamwe vari kutofa mushure mekunge varohwa mune marallies anenge achiitwa. Zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika. Ende zvinoratidza kuti pane vari kupuma vanhu kuti vanoita mabasa eumhondi. Ende hachisiri chitsva muZimbabwe. Tiri nharadada panyaya yemhirizhonga pane zvematongerwo enyika. Right from 1980 ndingati inini iculture yatakabva nayo muhondo yekuti vanhu kuti vanzwisise vanofanira kurohwa yekuchichidzirwa. Saka it's a cycle iri kuramba ichingoitika. Panenge pachinzi maelections muZimbabwe, hurumende painoti gadzirirai maelections, vanenge vachiti gadzirirai hondo, gadzirirai kupondana, vachituma vanavo vamwe kunopondana.
Regai tinzwe kuna vagakanji.
Nyaya yatanga kutorasika because pamuri kuti mhirizhonga hamuna wamanga matinongedza. Tachida kutaura pamusoro pemhirizhonga, tichida kukondema nyaya dzemhirizhonga. Asi vamaguru sezvo vataura kuti hurumende painoti kune sarudzo inenge ichingatite mhirizhonga zvichitanga 1980 vanyepa. Mhirizhonga yemuZimbabwe yakatangwa nevachena pavakauya kuzopamba nyika vachito fesi chimurenga. Ndo vakatanga nevhu. Vasimbisa mhirizhonga pasekondi chimurenga. Ndobva vasimbisa mhirizhonga pakuramba nevhu redu. Now iyi violence yaitika nhasi. Ini pachangu ndine humbo uwowo hwevanhu veCCC vakandinyorera paFacebook vachiti tiroda kukuita zvatakaita vanhu vekuBulawayo. Saka munoona kuti mhirizhonga maelections a 26 March yatangwa neveCCC haisi hurumende. Zvinongoreva kuti mhirizhonga iri kuitwa iri kukonzereswa nevanhu vari kutsvaga attention, vari kutsvaga kusungwa nemapurisa. Saka yatinayo pari zvino mhirizhonga hainei nehurumende. Imhirizhonga iri kukonzerwa nemapoka anenge ana makuhwa anonyepa ekuti vaone zvekunyora vachiti hurumende kana kuti zano PF ndiri kukonzeresa mhirizhonga. Ko pakatemwa vanhu kuBulawayo zvandine humbowo ini hwevanhu vakatitora kutema matemera atakaita vamwe kuBulawayo.
Vamaguhu, pindurai mubvunzo uyu.
Ndingati nini iko zvinezvi cycle yevhaiolensi iripo muZimbabwe iko zvinezvi yakatanga last year muna September. Vachamisa pavakada kuti vafambe munyika vachinoona mastructures avo. Vanga vachimiswa nevanhu vezanu vachivarambidza kupinda mavillage. Vachirova vanhu vavo. Zvakaita kuti mumwe azofe kumasvingo akapondwa. Vachienda kunogamuchira mutungamiri wavo vakapondwa. And now panzi 26 by election 26 March. Ndopa tiri kuona zvekare mhirizhonga. Takazoona kukwekwe. Ndopa kazokuvara mumwe mukomana akazofa vamwe 17 vakapinda muchipatara. Tikono zvekare involvement ye the state especially tichitarisa mapurisa kuti vanenge vachirambidza vamwe mapato kuita marali avo. Asi bato riri kutonga rezanu PF rinongonzi pavada. Saka izvozvo zviri kukonzera kuti politics dzedu dzisave nekugadzikana, dzisave civilized.
Vagakanje, hanzi humbo huzere kuti zanu PF ndo inokonzera mhirizhonga.
Ane humbowo here, inini senhengo yezano PF ndiri willing kupesuwa nekubatsira vanhu vese vakaita violence makuhuyo yatosangana. Otipa humbowo kuti vakarova vanhu vanga vari vezano PF, ini ndaiuteka zemeta ndoipesuwa inini kana aine evidence yezvaari kutaura. Because dambudziko raapo ndosaka kwakuiswa PVO Act. Ipapa munhu wecivic society asatova spokesperson weCCC. Kana ari munhu wecivic society napo zvekuti vanhu vakarohwa havanga vakapfeka matishet, investigation yacho ngaakurise ripoti. Akaburitsa ripoti ini ndaiuteka the report and encourage mashefu yedu kuti ripoti ngaitwe act upon because makuhwa ane evidence. But ipapa evidence haana.
Vamaguhu, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa?
Hatidi kurova imbwa takaviga mupini jonga. Zanu PF inofanira kutenda kuti ndivo vakati ivo tiri multi-party democracy. Saka kana tiri multi-party democracy, vanofanira kugamuchira kuti simba rinogona kupiwa nevanhu uye simba rinogona kutorwa nevanhu. Saka vanofanira kuudza nhengo dzavo kuti tichitaura maelections hatisi kutaura hondo.
Vagakanje, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nemapato ezvematongerwo enyika?
Ndinongokurudzira kuti dai mapato ari mupariamendi agadzira PVO bill nekukurumidza riite mutemo kuitira kuti ana maguhwa vasapindire kupolitics vachinyepa zvavari kuita izvi. Wewo, chazvakanakira ndezvekuti kunyepa kwaana maguhu kuri kupera manje manje. PVO bill riri kupasa mupariamendi richaisa munhu nemunhu mutsiko make kukonzeresa violence. Vanobhadhara vanhu kurova nai so that they get an access yekunyora maripoti ekunogovesa mari kunze kwenyika.
vanga vari nhengo yeboka revechidiki muzano PF Alex Gakanje. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Zimbabwe yadoma chikwata chakasimba mumakwikwi eRugby e2022 South African Currie Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi tichange chitungamirwa naHilton Mudariki uyo anotambira Red Jerseys muEnglish Championships. Uyezve tinosanganisira vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saConor Pritchard, George Saungweme naKlopas kundoona. Masebos arikupinda mukamba nesvondo mushure mefinari yeNedbank Rugby Challenge 2022 pakati peOld Georgians neOld Hararians. South Africa Rugby nezuro yakakoka Zimbabwe Currie Cup iyo iri kutanga musi wa 1 kubvumbi. Masebos arikubatana neKenya neGeorgia murwendo urwu. Uko vachanokwikwidza nezvikwata zvinomwe zviri pamusoro-soro munyika iyi makundano ane mbiri aya. Vamwe vatambi vadedzwa vanosanganisira John Stander, Victor Mpunga, Kyle Galloway, George Mangenje, Kelvin Kanenungo, Russell Dina naShane Makombe. Vamwe vacho ndi Keith Chiwara, Brandon Carl, Daniel Makwasha, Ngoni Chibuwe, Tawanda Machipano, Marcus Neo, Boyd Rouse na Takudzwa Kumadiro. Pamusoro pekurwira mukombe, Zimbabwe neKenya dziri kushandisa Currie Cup iyi kugadzira makundano e2022 Africa Cup ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Makundano eAfrica Cup ari kuitirwa kuFrance kubva musi wa 1 Chikunguru uko Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finari. Mokoru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti rwendo rweSouth Africa ndiyo nhano yekutanga mugadziro yavo yemutambo neIvory Coast.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo nedzimwe nyikawo dzine ranking yakati kwirirei.
Mudariki ano Zimbabwe ine chikwata chakasimba zvekuti nemitambo yavari kusangana nayo munzira vanokwanisa kunobudirira kuFrance voenda kuWorld Cup.
Tine chikwata chakanaka, chine balance yeyouth neexperience. Ndinofunga kuti nenguva sechikwata, matraining camp, mapractice match, tinobudirira kuenda kuWorld Cup.
Zimbabwe yakapesira kuenda kuWorld Cup muna 1991 mushure nekumirira Africa zvekare muna 1987. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezvezuva remadzimai rakacherechedzwa nemusi wechipiri uye sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kututumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.